mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 10 chivabvu May 2021 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi. Pane munhu akasungwa nemusi wemugovera muSouth Africa akatakura goridhe zvisiri pamutemo achibva naro kuZimbabwe. Zimbabwe Congress of Trade Unions yoronga kuita musangano mukuru weconvention. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti hapana vanhu vakafa nechirwere checovid-19 muZimbabwe nezuro. Naizvozvo vakafa nechirwere ichi vachiri chiuru chine mazana mashanu ane makumi manomwe nevatanhatu 1576. Vanhu vashanu vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro. Kusvika pari zvino vanhu vabayiwa nhomba yekudzivirira covid-19 muZimbabwe vape zviuru mazana mashanu nemakumi maviri nezvitanhatu zvine makumi matanhatu nevatanhatu 526,066. Kubva zvatanga covid-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru makumi matatu nezvisere zvine mazana mana ane gumi nevapfumbamwe 38,419. Vapora munyika vachiita zviuru makumi matanhatu ane zvitanhatu zvine makumi matanhatu nevatatu 36,063. Vanoona nezvemagariro evanhu mudunhu reGauteng muSouth Africa, amai Faith Mazibuko, vanoti pane munhu akasungwa nemusi wemugovera panhandare yendege yeOliver Tambo International akatakura goridhe zvisiri pamutemo achibva naro kuZimbabwe. Vachinyora padandemutande ravo reTwitter, amai Mazibuko vanoti goridhe iri rinokosha mari inosvika mamiriyoni gumi nerimwe emadhora 11 million US dollars, vachiti rakatorwa kuti rishandiswe seumbowo mudare redzimosva. Mumashoko kuvatori venhau vanoshanda panhandare yeOliver Tambo veSouth Africa Revenue Services vati murume uyu akasungwa nematikitivha eHawks Serious Organized Crime Investigation uye ane makore makumi matatu nematatu vati achamira mudare nhasi. Sangano reInternational Crisis Group rakabuditsa gwaro rinoratidza kuti Zimbabwe inorasikirwa nemari inosvika bhiriyoni imwe chete nemamiriyoni mazana mashanu emadhora ekuAmerica US$1.5 billion nekuda kwekubudiswa kwegoridhe munyika zvisiri pamutemo richienda kuDubai kunyanya. Gore rapera mukuru weZimbabwe Miners Federation muzvare Henrietta Rushwaya vakatombosungwa vachipomerwa mhosva yekuedza kubudisa goridhe munyika zvisiri pamutemo. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvezvicherwa vaholda chidhakwa kana gurukota rezvemukati menyika vakazembe kazembe sezvo nharembozha dzavo dzange dzisiri kudayirwa. Asi Blessing Zulu weStudio 7 abata mukuru wesangano rinoona nezvezvicherwa reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguu.
Zvinhu zvinosuvisa zvakanyanya Blessing tichitarisa urombo huri munyika, kuparara kuri kuita nyika yedu, hurumende ichiti haina mari, asi tichiona upfumi hwenyika huchipararira pasi rese asi nyika isina chairi kuwana. Tinotarisawo zvekare mufananidzo wabuditswa nemaauthorities ekuSouth Africa wegoridhe iroro rabatwa ku OR Tambo. Harisi goridi ratingatira abva kumakorokoza.
Ko sei muchiti harina kubva kumakorokoza?
Igoridi rakanyatsa kupurifaiwa kana kuti rakanyatsa kucheneswa. Goridi iroro tichitarisa kuchena kwarakaita kunoratidza kuti rabva kuma authorities vane maresinesi ekuchenesa goridi. Wakaita sana Fidelity Printers. Saka hazvisi zvinhu zviri kungoitwa nemunhuwo zvake, asi zvinhu zviri kuitwa nevanhu vari munzvimbo dzepamusoro vanofanira kunge vachichengetedza zviwanikwa zvenyika. Asi vanhu ivavo ndovari kushandisa masimba avainawo kuti vamure upfumi hwenyika vachibuditsa kune dzimwe nyika mari dzacho vachityorera muhomwe. Tiri kuonawo zvekare kuti goridhe rabatwa kuOR Tambo.
Izvi zvinorevei?
Zvichireva kuti rabhururuka richibva paRobert Mugabe International Airport. Patinoziva kuti ndopakambobatwa zvekare Henrietta Rushwaya. Asi paakabatwa ipapo hurumende yakaedza nepainogona napo kuti imununure. Iko zvinezvi akatodzorerwa pabasa rake asi haasati acheneswa nematare edzimhosva.
Izvi zvinoratidza kuti kudii chaizvo?
Zvoratidza kuti vakuru venyika vari kuziva uori huri kuitika, kubirwa kuri kuitwa nyika. Hazvisi kuvarwadza ivo. Ndozvinhu zvinotinetsa kuti dai vari vanhu vatingati vari patriotic vane chido nenyika yavo, havarwadzivi nei kana nyika ichibirwa upfumi hunofanira kunge huchishandisa kusimudzira magariro evanhu.
Asi semaonero enyu, zvii zvingaitwe kugadzirisa dambudziko reuori munyaya yegoridhe?
Chinhu chikuru chiri kudiwa munyika yedu ndingati vatungamiri vane mwoyo nenyika yeZimbabwe. Dambudziko rataita kubva zvatakaona maDiamonds pamarange muna 2006, vatungamiri vedu vakaratidza uori nekushayiwa hanya nenyika yavo. Vakanokoka makoronyera ekunze kuti uyai mumore. Ndiyo mentality yatichinayo nanhasi. Hatina vatungamiri vane rudo nenyika yeZimbabwe. Tine vanhu vari kuita sekuti yatingati muchirungu an occupation force, yokuti vangori muno kutora upfumi vachiendesa kunyika yavo chaiyo. Saka zvinotangira pautungamiri. Nyika iri kuda vatungamiri vane rudo, nokuti vakaona upfumi hwenyika ino vanotanga kufunga kuti tingaite sei kuti upfumi uhu huite zvinhu zvinobatika. Tigadzire migwagwa, tigadzire mabridge, tiwake mafactory, tiinveste muagriculture, tiite zvinhu zvekuti nyika yedu inodadisa pasirese. Hatina vatungamiri vakadaro.
Kuri kuti varipo, zvii zvamunenge muchitarisira?
Kana vatungamiri ivavo vapo, munoona kuti law enforcement yedu inotanga kuita basa sebasa. Havatyi kuti kana tikasunga makoronyera ari kubudisa zvinhu zvisiri pamutemo, basa rinopera, vanotopromotwa. Tinenge tichida kuona situation yekuti mupurisa akabata mbavha iri kubira nyika anodaidzwa kudina napresident, wopiwa medal, wopiwa promotion yekuti mamwe mapurisa anonzwa manyukunyuku kuti tinofanira kuti tishandire Zimbabwe, tisunge makoronyera nekuita ishuwa kuti upfumi hwenyika hunoshandira nyika yeZimbabwe.
Mukuru wesangano rinoona nezvezvicherwa reCenter for Natural Resource Governance, vaFarai Maguhu, vange vari parunhare kwaMutare naBlessing Zulu weStudio 7. Rinomirira vashandi munyika reZimbabwe Congress of Trade Unions rinoti riri kuronga kuita musangano mukuru wekuziya matambudziko ari kusangana nevashandi nemhuri dzavo. Mutungamiri we Zimbabwe Congress of Trade Unions vaPeter Mutasa vanoti sangano ravo raona zvakakodzera kuti paitwe musangano uyu sezvo vanhu vari kutambura zvikuru panguva iyo vezvematongero enyika vari kuratidza kuti havana hanya nemushandi. VaMutasa vanoti vari kuronga kuita musangano uyu sezvavakaita muna 1999 apo Zimbabwe Congress of Trade Unions yakaungana ichiziya rakanaka remangwana revashandi nekuti vezvematongero enyika vainge vakundikana kuchengetedza kodzero dzevashandi.
Takaona kuti muna 1999 takazounganidza vanhu vese tambopota-pota nenyika tichinzwa vanhu vakasiyana-siyana, mavaveterans, vabereki, vastudents, vashandi kuti vaidei. Vanhu vakati tinofanira kumboita gungano rekumboungana. Izvozvo ndozvakatiendesa mberi kusvika patiri pano taane bumbiro remutemo raakukanganiswa. Saka iko zvino vanhu zvevaa kunyunyuta, mumwe nemumwe ari kunyunyuta ari kwake. Saka tiri kuti isusu panoda kuti pambounganwezve gungano rinova nemunhu wese sezvotakaita muna 1999.
VaMutasa, kune vamwe vari kuti izvo musangano wamuri kuda kuronga uyu wakangofanana nemusangano wakazoita kuti izvo MDC ivepo kuburikidza navatsvangirai naMuchakabvu Gibson Sibanda, vakanga vari vatungamiri vezZCTU vakabva kuZCTU vakanoumba MDC. Musangano uyu unoreva here kuti izvo hamusisina chivimbo nezviri kuitika muMDC rinova sangano rakaumbwa nevashandi?
Zvasiyana pakuti patakaita musangano wokutanga techizoumba MDC kwanga kusina mamwe mapato akanga akawanda aimirira kodzero dzeruzhinji nezvido zveruzhinji. Taiedza kuunza multi-party democracy. Iko zvino agenda yedu inenge yakatisiyanei mbijana nokuti yaayekuti tine vapi ndevapi varipo vari kuita nezvei, vari kumira nevanhu ndevapi, vari kubvarura bumbiro remutemo ndevapi, vari kuzviitirei. Tete chitovadaidzawo tichitovabvunza kuti muri kuzviitirei, tobvunzawo varipo vacho kuti makamira sei, muri kuda kumhanya nedzipi. Hationi iko zvino vashandi vaine shungu dzekuda kufoma mapato rimwe bato kana kufoma bato rezvematongerwo renyika. Iko zvino hatisati tapuwa mandeti iyoyo nevashandi nokuti vashandi vatorinawo matambudziko avo mumaorganizations avo. And takadzidza petakafoma MDC kuti haisi dambe, hakusi kungomuka uchitoti watova nepolitical party. Panoda zvinhu zvakawanda, maresources akawanda, vanhu vakawanda pasi, uyezve pane kurwiswa kwakanyanyisa. Saka pari zvino isu sevashandi tatiri kunyanya kuvavarira kuti vashandi vaone kodzero dzavo, vagari vemunyika vaone kodzero dzavo, vashandi vaone mihoro yavo yakafanira. Asi toti director vari kuti ivo ndo vakumirira zvido zvavanhu politics, tochiva director kuti gwara rinofanira kufambwa riri kudiwa neruzhinji ndeiri.
Kune vamwewo vari kuti urongwa hwamuri kuita uhwu hunenge huri kuratidza kusava nechido kana netariro kune zviri kuitika munyaya dzezvematongerwo enyika, mungave mubato riri kutonga, mungave mumapato anopikisa. Ichokwadi here?
Kubudirana pachena ndekwekuti pahurumende iri kutonga, chokwadi ndechekuti vashandi vane zvinyuto zvakanyanyisa. Tatadza kuwirirana zvinhu zvakawanda. Kumatare atinogara tichiita nyaya dzevashandi kutripartite negotiating forum, tatoti hatichaindiko kupedza nguva. Vashandi vari kuchema, vari kumbunyikidzwa nyunyuta. Tikatarisawo kune veopposition, tinoona zvekuti pane nguva rwendo rwakareba ende rwendo rwokufamba mujecha harusi nyore. Saka pane zvakaiti zvaitika zvawanda, muri kuona kupatsanurana kuri kuitika, zvinhu zvakasiyana siyana zviri kuitika. Saka panodazve kuti tigare pasi tichiti tiri papi, muri papi ini varume nevakadzi, ende muri kuenda kupi? Vanhuvodaira vachiti dai maenda uku neuku. Asi isusu urongwa wedu dai zvaikwanisika kuti kana kunyange nehurumende itouye, tete chitoida, tete chitoda even kana mauto wouyawo vachitaura kuti nyaya yavo chaiyo chaiyo ndeipi, zvavanotya ndezvipi, zvavanodawo kuti zviitwe ndezvipi, zvavari kunyunyutawo nazvo zvisiri kukwaniswa mumabharakomawo ndezvipi, sungano yavanoda kuita nevanhu venyika ino ndeipi, kana mavaveterans, varimi, tese tese tichida kuti dai munhu wese anga aripo. Asi munoziva kuti zvimwe zvacho hazvikwanisiki hazvo. Asi tiri kune chivimbo chekuti tikazvikwanisa kuita zvatakaita muna 1999, ipapo ndo pachabuda gwara rekuti nyika yedu inofanira kuenda kupi.
Avo vange vari mutungamiri weZimbabwe Congress of Trade Unions vaPeter Mutasa vari parunhare kuHarare naRay Choto weStudio 7. Nhasi vatungamiri veBotswana neZambia vachazurura zviri pamutemo biriji rekazungula. Biriji iri rakavakwa nenyika mbiri idzi uye rinotarisirwa kusimudzira upenyu hwevanhu munyika idzi pamwe chete nokubatsira kubatana kwenyika dzemunharaunda yeSADC. Mutungamiri weZimbabwe vaEmmerson Mnangagwa vakakokwavo kuchiitiko ichi. Pasi peutongi hwevaimbova mutungamiri weZimbabwe muchakabvu Robert Mugabe, Zimbabwe yakaramba kubatana neBotswana neZambia mukuvakwa kwebhiriji iri, asi vamunangagwa vanoti Zimbabwe yave muchirongwa ichi nenyika mbiri idzi. Vamwe vatungamiri vanotarisirwa kuvepo vanosanganisira Felix Tshisekedi Chilombo veDR Congo, vanovezve sachigaro weAfrican Union navaFelipe Nyusi veMozambique. Sangano rinomirira vatyairi vemarori nemabhazi reZimbabwe Union of Drivers and Conductors kana kuti ZUDAC rinoti rinotambira nemufaro mukuru kuzororwa kwebhiriji rekazungula. Mutungamiri weZUDAC vaFrederick Magura Minga vanoti kuzororwa kwebhiriji iri kuchakonzera kuti vatyairi vaite nzendo zhinji, izvo vanoti zvichapinza mari mhomwe dzevatyairi. Hatina kukwanisa kubata veTransporters Operators Association of Zimbabwe, asi tabata vaMagura Minga kuti tunze pamiri yesangano ravo.
Seboka rinomirira vatyairi munyika yeZimbabwe, tiri kufara zvikuru nekuvhurwa kuri kuitwa nhasi bhodha rekazungula. Tikatarisa mamiriro anga akaita zvinhu, tanga tichiita maqu akakura kumabhodha edu. Saka tine mativi mairi atiri kugamuchira naro kuvhurwa kwebhodha iri.
Titsanangurirebo zvakazara.
Divi rekutanga nderekuti maqu anga achiitika kumabhodha anga achikonzera kuti madhiraivha asaite matrip akawanda. Madhiraivha akaita matrip akawanda vanowana matrip bonuses, mari yedu yokwirira. Sezvo minimum wage yedu iri shoma iri 8,000, saka patinoita matrips akawanda mabonus tinokwanisa kuwana mari yakanaka. Saka chinoitika ndechekuti mamadhiraivhers mamakambani havasi kuvabhadhara mari yavanofanira kubhadharwa kana vachinge vakapaka pabhodha. Vari kuti tinobhadhara madhiraivha kana achinge achifamba, kana apaka havachabhadharwa. Tinofara nemaemployers mamwe ari kukwanisa kubhadhara madhiraivhers avo maallowances kana vachinge vakapaka, nekuti delay haikonzerwe nadhiraivha. Saka delay iyi yanga ichiitika yanga ichiaffecta kugara kwemadhiraivha, standard of living yavo. Saka tinofara nekuvhurwa kwebhodha irori raakubatsira yatinoti trade facilitation. Kutengesarana kwenyika dziri muSADC nemukomesa kwaakufamba mune zvakanaka maringe nekubviswa kwemadelay. Tikatarisa zvekare madelay iwaya anga achiitika kunana Bed Bridge maqu aya anga achikonzera kuti madhiraivha apfurwe nematsotsi vachibirwa zvakawanda zvichiitika. Takarasirwa nevatyairi, vamwe vakakwanisa kutoremadzwa, vamwe vakatobuda mabasa, paitika zvakawanda. Basa redu riri riski nekuda kwematsotsi. Saka mabhodha medu munenge musina security inenge yakakwana dzimweni dzenguva usiku. Saka madelay iwaya anga achiitika anga achinudza zvinhu zvakawanda mumabhodha, matoilets anenge asingakwane, zvirwere zvinobuda zvakawanda. Saka kuvhurwa kwebhodha iri kwaita kuti matrack anouya nenzira yeBed Bridge aitewo mashoma, mamwe aende nekuko zvibatsirane. Nerimwe divo zvakare, madrivers anga achiuya nemuZimbabwe haachakwanisa kuuya nemuZimbabwe, nekuti pavanga vachiuya nemuZimbabwe madriver mazhinji ari kusenzera kunze kwenyika, nekuti muno mabasa anga ari mashoma. Saka vari kusenzera kunze kwenyika. Saka vaenda ikoko vanenge vachiti paanopfuura nemuno muZimbabwe anokwanisa kupfuura achiona mhuri yake. Saka apa anenge asisakwanise kuuya achiona mhuri yake. Saka nerimwe divi zvakaoma, kudivi remadhiraivha nerimwe divi zvakanaka, nekuti tinodo kushanda tichiona mhuri. But hapana zvokuzviita nekuti zvinhu zvaitika kubasa.
Ndinohwa kuti South Africa yave nemutemo mutsva uchaomesera vatyairi vakaita semi. Chii chamungatiudza pamusoro penyaya iyi?
Chimwe chatinoda kuti titaure nezvacho, pane mutemo uripo wagadzwawo zvekare pamusoro pevanoshanda vachityaira kunyika yeSouth Africa. Kunyika yeSouth Africa kwanga kuine maxenophobia, kuurayiwa kwemadhiraivha nokupiswa kwedzimotokari nekuda kwokuti nyika yekuSouth Africa vashandi veko vari kugunununa kuti muri kutora vashandi vekuZimbabwe vakawanda kana kuti vekune dzimwe nyika. Saka iko zvino kune draft yakaitwa nechirungu. Mutemo uyu hausati wapaswa. Bodi rekore transport rakaita draft yarakakumbira kuti ma drivers anobva kune dzimwe nyika asirega kushandisa ma license ekunyika kwavo avanenge vauya navo. Kana wabva neclass 2 yekuZimbabwe kam South Africa inenge isashande, munhu akunzi ange atanga aite mugari wemuSouth Africa. Kana aita mugari wemuSouth Africa okwanisa kutora license remuSouth Africa yatingati code 14. Kana atora license remuSouth Africa akuzokwanisa kuita driver wemuSouth Africa. Idano ratiri kuona richaunza mirizhonga nekuti vekuSouth Africa pachavo havagone kufamba madamba refu anoshandwa nevana veZimbabwe. Madriver emuZimbabwe anoshanda, madriver emuZimbabwe anogona kucommunicator mune dzimwe nyika, ende tinoshanda tichiziva kwatakabva kuti mhuri dzoda kuchengetwa. Saka takasiyana nevekune dzimwe nyika nevekuSouth Africa. Makambani ekuSouth Africa anotida. Saka tikutarisa mutemo iwoyu kuuya kwawaita uri kuuya uchiomesera even nemaemployers. Tiri kuona sekuti maemployers achatotanga kutotiza muSouth Africa vachiuya muno nekuti vanenge vachiteera maZimbabwean drivers. But tikutarisira kuti hurumende yeSouth Africa vasati vagamuchira mutemo uyu vatange vagara pasi nemastakeholders. Tikutarisirawo even kwatiri tichakwanisa kuti tione kuti ngaone nzira dzakaita sei kuti tikwanise kuisa advice nekuti South Africa zvakare isignatory musadik. Saka tinotarisira kuti zvese zvainoita inoita ichitarisira kuti mutemo usadak newe UN yakamira sei maringe nezvevashandi.
Avo vange vari mutungamiri wezudak vaFrederick Maguraminga vari parunhare kuHarare neStudio 7. Nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Amuka sevatereri studio 7 usanganisira misi vatereri. Ndada mbotaurawo kuti hurumende yekaivezano yekaivo yasvike yamai pakutiomesera manji. Tingagari mutsvina heredue. Iwo vanhu vari kuti arga tichenese mbare, tichenese mbare, mbare ite zvakanaka unza kwete vasaiti. Hatina kuvhukira kuti isusu tigare mutsvina, aiwa takavhukira kuti tigare mushemushe. Ndini Alex ndiri hangu kuSouth Africa. Ndinoti hurumende yokai yasvika pakutikanganisa manje. Hatina kuvhukira kuti tizogara kuno muSouth Africa. Takavhukira kuti tigare mushemushe. Ngavaite mushe, ngavafunge mushe vanhu ivavavo. Ndiwo mashoko angu chete.
Hallo mwana mkuma chonga, mwana mkuma chonga magadi kukusito 7 uko. Neni hundi nunzi mai relax, ndiri kwa choza hapa. Ndishukuda kutawara wapa mso pana, pana sisi chowana mamombe. Vanenge vachitambudzikei kuvasikana ava nokuti vanozama vokubatsira kuti vanhu vose vagone kuwana rusununguko. Ike zvino Johana mamombe ari kutambura achirwara vasinei naye. Pfungwa dzavo dziri pakungouraya koga vanhu vezana. Vanongoda kungouraya koga kuti anzwe akafa. Mweya yedu inobatikana, mweya yedu inorwadziwa. Kuona mwana mudoko doko ava kushingira zvenyika kudai unenge achitoona kuti hama dzose dziri kutambura. Vativa havana shungu nazvo, vanongova pakungotideta kutsikirira vanhu vanosi vafa. Ivo vaguta ivo nemhuri dzavo.
Makadiko paStudio 7 apo kuri sei koko kwamuri koko vashamariri vedu veStudio 7 munotipa nhau dziri kuitika muZimbabwe nekunze kwenyika. Ini ndinoti izvozvi pahondo iri kuitika muMozambique. Hondo iyi yemaizitamiki yakaoma iyi hondo iyi. Vanhu ava havaziri vega kana kuchinzi vanoshandisa zvombo zvemhando yepamusorosoro. Vanhu ava vakatomira nevanhu vari kune nyika dzine zvombo zvepamusorosoro zvekuti chendiri kukumbirira hangu ini ndechekuti vagari vari munzvimbo dzakatenderedza bhodha especially side veZimbabwe neMozambique huonai kuti zvichapinda futi iya hondo yemaMNR bandits. Zvichaziva magore aMNR vichipinda muZimbabwe vichitora vana vezvikoro kunana pingo kuvadhiu jersey secondary school
vakatorwa vana vakatorwa nana matsanga vamwe vacho vakaurayiwa vamwe vaichemwa zvakangodaro daro. Saka tichenjererei hondo iri kupinda iyo yataenda kodzikokerapo nekuda kwekuti tiri kubatsira. Tichenjererei hama dzenyu, tionekewo takamira mukati mevanhu vanenge vachinzi vanhu vanenge vachichengetedza kuti tisasangane matsaona. Kana patori nemukana yekutotiza kutotiza madzedu. Hondo yakaipa, hondo yakaipa zvavari kuita Mozambique muhazviziri izvo. Chikwata ichi chiri kupfurikidza mwero, chiri kucheka vanhu musoro, chingoita zvese zvangodaro daro. Saka yei zvafanana nemaMNR bandits ndio zvavanga vachingoita futi izvo. So ndinoti inini uru vese vakateerera chirongwa chino, ndinoti Mwari ngaatitungamirirewo imi mese muchinge muchitonamatirawo kuti hondo iyi ipere mune zvakanaka nekuda kwokuti izvozvizvi.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Vateereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite, tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5KU band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu yeWWW.voashona.com kana paFacebook page yedu yeVOA Shona.
Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Nezuro Mother's Day, umwe murume akapfura akauraya vanhu vatanhatu vakange vari pagungano rekupemberera zuva rekuzvarwa kweumwe wavo muguta reColorado Springs mudunhu reColorado. Murume uyu anonzi akangopinda mumba maive makaungana vanhu vaifara havo ndokutanga kupfura vanhu. Murume uyu akabva azvipfurawo nepfuti yake akafa. Mapurisa haasati aziva chikonzero chakaita kuti murume uyu aite izvi. Mwedzi uno chete chivabvu kana kuti May, vanhu vakapfurwa munzvimbo dzinoita 21 muAmerica pakaurayiwa vanhu vanoita 104. Sangano rinoongorora nyaya idzi muAmerica reGun Violence Archive rinoti kupfurwa kwevanhu muzvitoro, muzvikoro, munzvimbo dzekudyira nepane dzimwe nzvimbo dzinoungana vanhu kwave kukwira zvikuru muAmerica. Vanoti muna 2020 vanhu vakapfurwa munzvimbo dzinoita 600 muAmerica, vachiti kusvika pari zvino gore rino ra2021 vanhu vapfurwa panzvimbo dzinoita 169 muAmerica. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Pane munhu akasungwa nemusi wemugovera muSouth Africa akatakura goridhe zvisiri pamutemo achibva naro kuZimbabwe. Zimbabwe Congress of Trade Unions yoronga kuita musangano mukuru weconvention. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanuno Kawande ndiri muWashington DC ndichiti musara zvakanaka.